hapana chavakataura vapurava hapana chavakataura sivana havachateerera nekuti murume uyu paanouya kuzotaura hapana chaanotaura zvinenge zviri nhema dzega dzega sekutiko zvino anga achitaura kuti iye vakataura kutiwo ikonomi yedu yastabilize yastabiliza kupi so maprizes achiita chamuramba mhuru vanhu havasi kukwanisa kana kubata kana kuti vatenge chingwa chacho havasi kukwanisa mabhazi ari kudhura maticha kuzvikoro uko ndo vanodzidzisa vana vacho maschool fees haasi kubatika haatambike haukwanise kana uri ticha kuti uendese mwana wako kuchikoro asi mumwe munhu anouya achitaura achiudza nyika kuti ikonomi yastabiliza yastabiliza kupi saka hapana tatambwa pane zvavataura kungopopota kunongedzera vanhu kuti masanctions kuti maNGO ndo ari kukanganisa nyika asi tiri kuitwa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwevana vemuzimbabwe huenderere mberi hapana tataona
saka munoti mimi zvavakataura zvese hazvina nematuro ese here
manyepo hazvina maturo uye manyepo vari kutaura nyaya yecorruption kuti kunenge kuine zero tolerance corruption havasi kuzodzokera kumashure panyaya yecorruption hapana kudzokera kumashure kwavaita nokuti havana mbobvira vaenda mberi hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa pavakapinda vakavaona vanhu vose vachisungwa minister of health akasungwa iko zvinoizvi ari kunze vanhu vakatomupomera mhosva vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari ndo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari muturongo nekuti vanga vataurirei kuti munhu uyu akaba saka hapana chavari kutaura chokuti hanzi corruption iri kugadziriswa hapana zvese zvamasanctions zvavari kutaura izvi sanction hombe rakuvadza vana vezimbabwe riri kutambudza vana vezimbabwe icorruption iri muzimbabwe yavanga vachinyepa pastate of the nation kuti vari kugadzirisa iyo isiri kugadziriswa
saka mungati kubva zvavapinda pautongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here
chinhamo yega yega kuna vamugabe totatotaura nyaya yeeducation zvino kuna vamunangagwa hapana kana chavatiigira kutambura kwega
saka hapana chamakambobata here mune zvavakataura chamunotenderana navo
hapana tandotenderana nacho zvese zvinhu zvikuru zvavataura yeikonomi vari kunyepa kuti yastabiliza haina kunyepa nyaya yemaNGO yavari kutaura kuti vari kukanganisa nyika ndo vanhu vari kutoita kuti vana vezimbabwe vararame ndo vanhu vari kubatira vana vezimbabwe vari kuita kuti chikafu chipinde vachipa vanhu zvisina kusarudza kuti ava ndevemusangano upi kana tiri chikafu chezanupf tinopiwa vanhu vezanupf zvino maNGO aya ukasvika kumusha chembere zvese zvinenge zvichitotaura kuti ndapiwa neNGO ndapiwa neNGO havasarudzi woenda kunyaya yemasanction inongoramba ichikonzi masanction masanctions ari kukwadza nyika hakuna masanctions ari kukwadza nyika masanctions ari kukwadza nyika iye munangagwa nezanupf saka hapana chandiri kuona chandingatombotaura kuti tiri nani kana kuti chaita nani muzimbabwe zvavakataura vachipinda kuti chagadzirisa maelectoral reform hapana kana electoral reform rimwe chete rakaita vakataura kuti tichapa mukana vanhu veopposition kuti vapote vachiratidzira vapote vachitaura nhunha dzavo hakuna anongotaura chete wasungwa.